Kwazi, muri Zimbabwe, ndinomgamchira mchirongo chedu chewe chidiki, uhlelo The Connection lelami uMike Hobe. Welcome, muri Zimbabwe, mtswakazo muhle, Zimbabwe muhle, to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtshakazo muhle Zimbabwe muhle. Today is December the 31st, the last day of the year. And in actual fact, for those that don't know, just in case you didn't realize, uhlelo lwabasakhulayo chirongwa chedu chebe chidiki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtshakazo muhle, muri Zimbabwe. Welcome to The Connection. And I'm your host, Mike Hove. Once again, muri Zimbabwe, ndinomgamchira mchirongwa chedu chewe chidiki, uhlelo The Connection lelami uMike Hove, on Tuesday the 31st of December 2019, New Year's Eve. Mtshakazo muhle Zimbabwe muhle, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi mchirongwa tonight on The Connection, seeing as though it's New Year's Eve and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hayi jiki, let's look back at 2019 and see ukuthi how mtshakazo muhle Zimbabwe muhle gorera 2019, umnyaka ka 2019 uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you, Zimbabwe muhle, mtshakazo muhle Zimbabwe, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Natsum Chirongwa, is one, how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economically? How did Zimbabwe do? I also want to hear from you all, kuti aiwa gorera 2020 sezvo ratodongorera tosvika. Seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner, what are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +12024650318, or you can call me live on air, muri Zimbabwe mtshakazo muhle, on +12024612077. I repeat, +12024650318 is WhatsApp, and +12024650318 is calling live on air. As we speak, muri Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, pa 4930 13860 nepa 15460 kilohertz. Saka kana mchida kupinda mchirongwa musakanganwe, mukwanisa kundi text pa WhatsApp, uyezve mukwanisa kundi text pa kutifondera live parunare. Lingakhohlwi phela mtshakazo muhle Zimbabwe muhle uti as we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. Saka makaterera chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection lelami uMike Hove.
Hey, hola, Deipiko, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Thank you, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got...
Muri Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda mchirongwa chedu cheve chidiki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, pakango tanga 2019. So the first clip that we're going to play will show you what happened in January 2019. Apo internet yakadzimwa. This happened on January 15, 2019. Apo Zimbabwe wakangomuka internet yadzimwa nekuti hurumende yakachiti vanhu were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it. How the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, mm-hmm. we've got the de facto national switch, which is called ZIM switch.
Mm-hmm.
By default, it is what we regard as the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to ZIM switch
mm-hmm.
via what we call IPsec tunnels.
Mm-hmm.
So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet
mm-hmm.
as means of interconnecting the banks and ZIM switch.
Mm-hmm.
So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off.
Mm-hmm.
So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks
mm-hmm.
Being switched through, you know, the national switch.
Mm-hmm.
So literally, the whole system would not have processed a single transaction today
mm-hmm.
Because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Mushe, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta, young guy in Zimbabwe. He's an IT expert. Yena ube chasisa ngempela ukuthi hi, apo pakadzimwa ndandemthande pakadzimwa internet, how did it affect the status of the economy? Sa Beven angachinyatsotsanangura ube chasisa ngempela uBeven asithi hi, lapho kwacitshulu ubulembu obe internet, not just did it affect indlela abantu babexoxisana ngabo, the way that people were communicating, not papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram. Ne email chayo chayo yenga isinga shandi takaona wano. Anga kuscramble jo chokwadi wachi manya kuna na VPN. Looking for ways to break this internet block that had occurred. And some people were successful by getting VPNs and so forth. Beren was explaining, and said, hi, on that day, Zimbabwe lost millions of dollars. Ngiyaphila njalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019. Apo pakadzimwa internet. But now, January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January. Apo the nation at whole was crying. Zimbabwe Womuhle in January, on the 29th of January 2019, Panapapa Chirongwa Chedu Chevechidiki, we hosted a program, Apotati Chikurukura, Nyayekuti, the late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken in tears, crying. Not so long ago, Apo Marvelous Mtanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Pinda Omwom Tere, I know it's Donald Mambo Maganya, Aiwa. That's one of the moments that broke his heart. One of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi.
Usaure moyo kanelia, Maria newe. Neria, neria, usaure moyo kanelia, Maria newe. Usaure moyo kanelia, Maria newe. Kufirwa nemurume hanza, simona moyo waikushinga. Usaore moyo kaneria, Maria newe. Usaore moyo kaneria, Maria newe.
Utadi,
Senzeni,
what shall we do?
Zingani,
Sinzinja.
What shall we do?
What we can do is put our lighters in the air, but fear us keeping it global, mind you, we showing respect, mova. We love the legend, yeah, we'll see like legend. We'll leave them shower, won't get cause nobody can believe it. You're like an uncle, a father to all of us. When it came to be, you paved ways for all of us. One, and claim this when you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born, I'm on the veil, I'm a show, I'm a way, won't give a twat. I'm a kalang, I'm a tongue, I'm a way, won't give a call. Having soon to love a long song, who was slang and is. You were a symbol of unity, see a power with me. Why you start telling me? Why you start telling me? Why you start telling me? Why you start telling me?
What shall we do?
What shall we do?
Hey, Tony, rest in peace to the late Dr. Oliver Mtukudzi, a legend on its own. Ndikuzondene umthereri wangu ukuthara nga ngiyezwa ukuthi ngilomlale oqala ongenayo kuhlelo asizweni ukuthi mbani okhona ecingweni. Khola khola umthereri, ndinomgamtshela emthrongo wethu uChebe Chidiki, ndiyana lipho pari nathi.
Yebo makaniwe ngoma.
Ayi wa triple, zwiri kufamba.
Hai
wa tinotenda mkoma innocent nekupinda mchirongwa ndimi kama akutosvika kapa new year hapo.
Hai wa takatoimira ndatarara katiriko iyi.
Hai wa msarare mkoma budeke batosvika hai wa makorokoto makorokoto. Tudzewo mkoma ino nhasi nyaya yacho kutarisa tutarisa gore ra 2019. Nemaondere nyu mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka here?
Ah maonero hazvinzese zvemuZimbabwe zvakazvisina kunge. Zvakamira zvakanaka. Hazvini zvaingonetsa netsa asi panga pakaita.
Tichitarisa zvakaitika munyika especially zvakasangana nevechidiki. What would you say stood out to you? Chii chamungati chakaitika chamungati aiwa ichika ichi handife ndakachikanganwa zvakaitika muna 2019?
Mukoma zvakaitika muna 2019 mabasa anga asikuwanika. Wana wechidiki wanga kuita zvinhu zvemadrugs hapana masimudziro aitwa asi nokuti segore ratakuda kupinda iri ndoda kutaura kune zvematombiro enyika kunyanya kuna vapurezidendi vedu vamunangagwa nevepurezidendi wekumdc wanelson chamisa kuti vange vachitaurirana zveri kuti nyika iendere kumberi tiite unity sechinhu one kwete kudividani nokuda kwezvinhu zvematongerwo enyika.
Yeah. Mfunzo wangu wokupedzisira kwamuri mukoma ino tisati takupai mukana wokushuvira hama neshamwari dzenyu gore idzva rakanaka pane zvamakatarisira kuti zvichachinja here gore mugore ra 2020?
Aiwa chokwadi sisu vechidiki tada kufanira kuti tobatane kuti toite fosi nevakuru vedu venyika kuti tiite unity tibatane tipedze chinhu chimwe chete nyika yedu yezimbabwe.
Mukana uyu uripo mukoma chiishuvirai hama neshamwari gore idzva rakanaka?
Chekutanga ndoda kuzvishuvira pache zvangu idii ndipinde mugore rakanaka uye ndozoshuvirawo nyika yose yezimbabwe kuti aiwa taakubva mumatambudziko atiri tiende nemwe gore nyowandi tezveunity chechitiroda kuti vabereki vangu vapinde mugore idzva. Ndoda kuzotiwo wandofara nawo anonzi vamubure semimbure pamatondero ako honde vari vanga vachizopindawo mugore idzva.
Haiwa takunza zvakanaka mukoma ino tinotenda kwamuri ndoti happy 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 new year.
Happy new year.
Haiwa tasvika. Thank you mukoma ino nekupinda muchirongwa tosangana next week andisi. Right, ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri nyezo kuti ngilomunye mulaleli nhangu ino uyangena kuhlelo. Kola number one asizoni kuti ukola number two yena utini. Kola kola muteereri ndinomugamuchira muchirongwa ngiyakwamukela kuhlelo ndiani ari popa rinari?
Ndiweni.
Baba ndiweni unjani?
Hai ngiyaphila mfowethu kunjani?
Hai ngiphilile. Happy 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 new year baba.
Happy happy new year bra.
Asizweni phela umbono wakho ndiweni nangu u 2019 usehambile nangu 2020 usefikile. Ubona ngani u 2019 uhambe kuhle na?
U 2019 ndokahamba ngakuhle kodwa ngikukhangeleleyo ukuthi la ku 2020 lokho esagathi ibhasi efanayo mfowethu asikuyehli kuyo ngenxa yokuthi akukatshintshi lutho. Engikukhangele kakhulu ukuthi kanti esinjalo uvalo ukuthi sihlangane nesikolo abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time and i-school fees angikhona imali eqanjwayo echayisa abantu ngovalo engazaki itholwe ngumuntu oseZimbabwe kanti uzayithola ngathi okuqala kungena muntu osebenza ku-industry ngikhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqhashwa zikahulumende behlulene kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxoshe umsebenzi kuyini okungabi kuyiswe ekhitchini ma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sikhangele u-2020 kuzoba nomehluko.
Hayi ngiyakuzwa. Baba ndiweni kukhona na okwayenzakala la kulumnyaka okungathi hayi this is one thing I'll never forget?
Maqondana nokuphila siphila nje kuphela okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube buhlungu kakhulu okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuzokuma kodwa kuphela ngokukhuleka la ngokukholwa nguNkulunkulu esikhangelelayo kuye kuphela kukho konke.
Hayi siyakuzwa usungabikebingelela isihlobo labangani babantu wena.
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhoyane nesikolo ukuthi izikolo lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetsheya kwezwe abakhona abangabazalwane bethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangena eminyakeni omutsha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje uStudio 7 wonke abasakazi bonke ngiyabathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke.
Hayi, siyabonga babantweni, kuwe sithi happy new year sesifikile.
Happy 2020.
Hayi, siyabonga baba, sohlangana ku-2020 akithi ndiwe. Good. All right, Muriya Zimbabwe. That was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi, yena ubona ngani u-2020 same banana, same story, just a different day. Pinda imchirongwa mutu zoma unrenyu. Early on, we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet. Dande mtande richi zimwa. Boosh! Shut down internet ku Zimbabwe. Hurumende yangetu. Vanu wanga wakunyanyo wandisa zunu. Hanzi manga makuna kupidi. Vanu wanga wakuna kupidi gura. Hurumende yangairipo. Hurumende yava Emerson Dambuzo mnangako. Hanzi mamshandisa internet as a means of communication. Saka wakato bloka internet. Kuitra kutu izo zisa itike. But tatina wa Bevan Shapeta on that day. Chirongo takachibata o muswa 15 January 2019. Wa Shapeta is an IT expert. Wakapinda mchirongo wakatsana ngura wakati. Kuzimwa kwa kwaita internet, the shutting down of the ubulembu obe internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million amaningi. Another incident we highlighted, si lahlekelwe liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend, Umnumzana Oliver Mthukudzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out, behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma ezikaTuku besithi ha ngempela silahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Now, as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka ka March. Kumanika lenduko in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa, ndipo pawakanyatso rowa nedutumpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Baba emrumu wangu akashaka akawirwa kafira papo ari tune kamwe kamwana ka baba mukuru wangu saka sati kationeka kashe kutotsvaga patinofukidzira ndipo pakare pachipana mazichomba saka dombo zvino tiade kumbira kuti kana kuna vanokwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanisa kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yechotange kudonha yadonha miti mvura yechibva yadini bridge rovhara ratanga kutotorwa kwebridge rakatonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone idai yati konzeresere nzara
muri yangu handisi kuzohuri zvakamira sei iko kumberi kwacho kwandikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport maroads akavhara akazara mavhu kana akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei.
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure and the reef has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Liabona ke lapho that was what happened kumanikaland mu March mabvamaona kokupedzira kwakune mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai pari zvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% yamakanzi muri kubhadhara na finance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazosha ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvamamariro akaita mararamiro avo tirikunzwa kuti tine muteereri I hear we have a caller asizoni kuti kubani kone cingweni kola muteereri welcome mune chirongwa chedu.
Hallo, makadi.
Aiwa, tiripo, zviri kufamba.
Zviri kuita zviri naniwo.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Joseph kupolokwani South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutamburira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph? Tudzewo maundering.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvinhu zvakaita semanatural disasters zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro pemwe nhamo vamwe vaitakatika kuna nachimanimani uko vanatuku vana vamugabe saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu sairori.
Zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambo fema akakanganwa muna 2019 here?
Ini zvangu ndotongorwadziwa nekufa kwakaita Samanyanga pamwe chete navamugabe nyangwe tisingatarisi zvavo kuti vanga vari munhu wakamira sei asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo kwozoitawo vamwe vakarasikirwa nehama neshamwari kusaidzi rokuna nachimanimani uko zvakarwadza. Zvakarwadza unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri.
Hazvo chokwadi takunzwai mukoma Joseph. Zvino tudzeiwo nemaondero enyu pane zvichachinja here mugore ra2020 makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here nyika ichadigwa shuga here?
Chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe tangojaira kungozvishandira asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje. Mari yavakaisa padarire iyo ndo yatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje.
Zvino mukoma Joseph sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi todi
inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana vezimbabwe kunyange vari kunze kwenyika because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba mushika. Izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko. Mafuta edzimotikari munyika hamuna futi saka kusvika kunumber plate yemotikari muZimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate nyowani unotopiwa ichipepa chaiyo chaiyo. Saka unobva watongoona toti kana Zimbabwe isina foreign currency hapana zvese zvinovimbisiwa vanhu izvi hapana kana chimwe chinombobuda.
Aiwa takunzwa mukoma Jose chipe time mukana uripo Moresa yama neshamwari muva yeshuwirewo igore idzvarakanaka.
Hai ndino Moresawo kumusha ndinobva kumberengwa uko ndino Moresawo hama dzangu dziri kumberengwa munzimbe kumberengwa kwayoku. Ndozo Moresawo friend yangu iko na bomb sprite uko inonzi Nkomo. Ndinomuti happy new year tapinda nyangu tanga tichitambura asi tapindawo zvekungoberoberowo.
Aiwa takunzwa mukoma Jose tinotenda zvikuru musati maenda kwandiri ndoti kwamuri mukoma Jose happy new year.
Happy, same to you, my tabas and over to Batao.
I am such a strong one, the chain you more zoka next year. Did right, drugs on the womb terry. I hear ni lo munyum lali long and I would say lo, as is a nugutum lali yena, utini, notable connecting, cola column terry, nya gumgela xello, dinom come tram tronga, our partner in that.
Hello, I'm John, I'm Joe.
Eva Joe's room farmer.
Zvitenhi hamene ikoko.
Aiwa tiri bo mapinda here muna 2020.
Takatarisira kupinda zvine kamwe dziyasarasa tasvidza.
Aiwa musatye mukoma tosangana muna 2020. Nyaya iri mugango mainzwa baba ibvai matiudzawo maonerenyu 2019 akafamba zvakanaka here?
2019 ndochinja ndisingamodi kuzonzwa zvakare muupenyu hwangu.
Maguta hamuchadi?
Ndaguta tatambura nayo.
Chii chakanyatsokunetsa ipa totarisa gore rakuti gore rapfuura gore ratosvika kumagumo pane zvakaitika here zvamungati ichika ichi handife ndakakanganwa manje.
Ya 2019 kubva pakodzero dzevanhu muzimbabwe. Mapurisa akaita biriro kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya muzimbabwe. Kuenda nevakuru vakaita sana vamugabe vanatuku nezvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara kutambudzika panyaya yemari apo yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisira kuti pane zvichachinja here mugore idzva ra 2020?
Ya 2020 ndiri kuona neshanduko huru. Kusanaya kwaita mvura ukuri kuratidza kuti nzara iyaya iri kutozouya nemhuka nevana vayo. Kutambudzika kune kuri kuramba kuchiinda mberi zvekuti ndiri kutokurudzira vana vezimbabwe kuti dei tanga tasimba kutoita iri minamato chaivo.
Aiwa takunza zvakanaka. Pedzai.
Ndioni paine chakanaka chiri muna 2020.
Kana munhu wese achiti hapana chakanaka chinobuda vazvo zvino todii nekuti hatingaendere mberi tichitambudzika ka.
Taiona sekuti kamwe Jehovha vangapindira taingozama kuti pamwe zvamatongerwo enyika zvingabetsera asi takatarisa zvikona kuti tingatarisira zvedu kutaurirana asi nemabudiro akaita mahoti handioni pachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa takunza zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa mukana uripo uyu pane vamuda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzva rakanaka?
Ya ndinoda kuti nditi batei imhu yemachinja munomo mhanderondezi ndinoda denhu rekuward 1 ndinoda munomo ward 2 mandiri vachademana kandira chiwara kuward 11 jesi musandi jonga tawanda kuward 5 ndozobatawo hama neshamwari hama dzangu dzekwazivi dzose dziri muno mumambo Ndizvo kwazisa mhuri yangu yandinayo pano njiti ngatipindei mugore dzvamwe zvakanaka.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vazhou. Kwamuri ndoti happy, happy new year, nditi mudhara.
Ne kwamuri iwo, asi ndiri kuti kana tiri varombo vakomana, kupota tichifona-fona ikoko kunonhidza. Toraiwo nhamba dzedu ndizvopota ndichifonera, tobvara tiri pamhutoundiyani.
Aiwa, musatye mudhara zvo, gore idzva zvamoita ka. Instead of kutifonera panapa live parunhare zvikanetsa, munongotitumirawo message paWhatsApp muchiti aiwa, bra Mike, ndoda kupinda muchirongwa, musatye brazhou, ndinokufonerai handisi.
Ya, paWhatsApp dzidzaisimira zvadekunga zvinenge akawandisa. Ndeida kutopinda muchirongwa almost jaivi.
Musatye, musatye, chirongwa ndechenyu, handiti mudara.
Ndiriya.
Aiwa, totenda zvikuru kwamuri ndoti happy, happy, handisi.
Neniwo hatinai goredzwa zvakanaka.
Aiwa, ndiyo ndiyo. Ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri. I have another caller ungenayo kuhlelo singakaqhubukele pambili lohlelo. Asithatheni umlaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngodouble connectini. Kola kola mteereri, ndinomugamuchira emuchirongwa. Who's on the line there?
Yes, makadi.
Aiwa, tiri nani, zviri kufamba here?
Zviri nani chose.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Genius Mapenzi.
Mr. Genius, zviri kufamba here? Mapinda muna 2020 here, Genius?
Tapinda zvedu but zvinhu zvacho zvakaoma.
Chanetsa chii?
Vamunangagwa vatiuraya.
Hinda.
Gore racho rakapera vachingoita kuti zvanyirira zvichitambura, so zvinhu zvacho hazvibatani.
Tichitarisa gore ra2019 pane zvamungati ichi ndicho chakaitika chandisingafi ndakakanganwa here?
Ya, chiripo.
Ndechipi chacho?
Kurohwa kwakaitwa vanhu vachiuraya vanhu zvisingaiti hazvanyira kodzero dzevanhu. Nekupa mafake promises vachingotaura zvinhu zvavasingaiti.
Manoita nekunzwa kuti zvemamultimillion deals.
Ya.
Aiwa, ndakunzwa zvakanaka, mukoma Genius. Aiwa, takudzai. Tichitarisa gore ra2020 sezvo ratosvika, mukoma. Makatarisira kuti zvese zvichachinja here? Mamega deals achabudirirawo, mamiriro akaita upfumi hwenyika ochinjawo munyika, vechidiki vawanawo mabasa, vawanawo mukana wekuzvisimudzira.
Kana pasingone pati inonzi ZANU-PF chete hapana chobudirira. Asi kana ZANU-PF gavhamendi zvezvanhani. Zviro zvokubatana zvacho, chero vakabatana zvachobuda pakozi zvavari kuda zvacho vamunangagwa vachazviti. Havasi kuda kutsva pamwe munhu anovaenanisa kuti vatitaurirane, saka
asi wani muna 2000. Mukoma Genius, wani muna 2008 vatsvangirai navamugabe vakambobatanawo zvinhu zvikafamba zvakanaka.
But vakazorai kuti tsvangirai wacho, saka panotityisa kuti tiite zvevatitamisa vapinyi.
Aiwa,
vanourawa futi navanhu.
Aiwa, takunzwai zvakanaka. Tichipetawo mazwenyu okupedzisira, pane vamuri kuda kumhoresawo here? Muchivashuvira happy new year kanaka.
Ndinomhoresa moms vangu naMudhara nevapana vangu Genius Lee, Jim Kelvin, Fabikita pana Michelle. Then ndozokwazisawo hani dzimwe hama dzangu dzese dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Yokamapedzei.
Okay, aiwa, takunzwa zvakanaka. Aiwa, tinotenda zvikurusa, mukoma Genius, tosangana muna 2020. Kwamuri ndoti happy,
yeah,
happy new year.
Ndizvo mukoma, tikufira gore zvakanaka.
Ndizvo izvozvo. Nyezve kuti nyilo munyu mulalele ungenayo kuhlelo. Kola kola muteereri, nyaya kwamukela kuhlelo, ngubani okonekita imweni? Mulaleli, hello.
Hello.
Yes, ntate, how are you? Hello. Kola.
Murikundinzwa
here? Tiri kukunzwai. Ari parunhare ndiani?
DJames.
Mukoma Jimmy, mapinda muchirongwa, zviri kufamba here?
Zviri kufamba chaizvo.
Masvika muna 2020
South Africa.
ndati masvika muna 2020 here mukoma Jim?
Yeah,
alright, regai ndikumbira producer wangu kuti akufonere back and then toona kuti ndakupinza muchirongwa here.
Ndakunzwai.
Ndachibvunza ndichiti mapinda muna 2020 zvakanaka here mukoma Jim?
Ndoona sokudaro.
Yinda.
2020 inenge ine chiedza iyi.
Mukoma James muchiripo here? Ngibona ngani uJames iline yakhe yahlupa. Hayi, othi siqhubekele phambili ngohlelo. Siyibona ukuthi abalaleli bona bathini emakhasini ethu amathathu. Ku-VOA Ndebele kulonkosi uthi lishona njani umsakazo omuhle. Sesibala nje a couple of minutes sesiyafika ku-2020. Mina angiboni kule nguquko ezabakhona uma inkokheli esikhona zingahloniphi amalungelo oluntu. Hayi, siyabonga nkosi ngalo mbono wakho. Ufundani uthi listening in Mpumalanga, kunjani eMpumalanga? Fundani, asiboneni ukuthi abantu bathini. Vanhu vari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7. Ngatione kuti vanhu vari kuthiko. Ndikuona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo vari kuisa manhamba. Tinotenda zvikurusa. Hanzi na Peter, I'm watching you from Eastern Cape, Queenstown, ku South Africa. Kurisa iko ku South Africa. Charles Vaisa, namba ari kuZimbabwe, ari kuti ndoda kupinda muchirongwa. Innocent Vati, neniwo ndoda kupinda muchirongwa, ndiri pa Cape Town. Tax ari kuti I'm watching you live from Zambia. Muri bwanji bra Tax. Aaron ari kuti okay, I'm listening, thank you. Kurisa iko mukoma Aaron. Joseph is saying, I'm watching you live, I'm in South Africa, call me. Ari ku South Africa, Vaisa number, tichakufonera mukoma Joseph. Vagwatidzo Vaisa, hanzi ndokumbira ungopindawo nhasi muchirongwa, please, please, please. Talent ari kuti ndeipi maikuru. Hanzi uya tidye sadza netsuro. Aiwa mukoma Talent, thank you so much. Happy, happy new year kwamuri. Mr. Gwatidzo, waza wafake nombolo, ugole South Africa, uGwatidzo. Geneva ari kuti tiripo pachirongwa, aiwa zviri kufamba here mukoma Geneva. Ngatione kuti abantu bona batini kukhasi letu LVOA Shona. Pa page redu LVOA Shona, ngatione kuti vanhu vari kutiko. Pa VOA Shona, hanzi na mukoma Donald ndifonereiwo. Aiwa tichakufonerai mukoma Donald. Valentine ari kuti Botswana here. Tumelang ntate Valentine, okai ntate nake sharp ke sharp kwana kere. Happy, happy new year ntate. Dixon ari kuti aiwa watching you live from Polokwane pra Mike. Aiwa, thank you so much. Kurisa iko kupolokwane Vaisa number. Taka tarisira kuti chakufonerai. Mind Piri ari kuti kwaizwai mukuru wangu ndiri kukona ndiri pa Botswana Gaborone. Ai, tumelang ntate Piri. Wagona chitova ari kuti listening live pa Bristol. Ngezi kuti ngilomunye umlaleli ongenayo kuhlelo. Asizweni kuti umlaleli yena uthini ngodabule khona kutwini. Kola kola mtereri ngiyakwamukela kuhlelo ndinomugamuchira muchirongwa ari parinhare ndiani.
Yoni, mwanyo.
Baba Nyoni, unjani?
Maradini ko, ndukuruwa ndri kumarondra, ndinu Joni.
Mkoma Joni, kuru famba ere, zviri seiko.
Wakomana, tiri ufara, wakomana, at least mwombo tibata onda foniro, kukustudu, nunga kate chipiri mgure, ino na mwedwe.
Aiwa, ona ima apinda ka mchirongwa, takutoti, happy, happy new year, mkoma Nyoni.
Aiwa, tapinda mkuru wangu wa marondera, hivi mareda reda, ipapa bakomana zakao mpungi.
Nenyuye, nenyuye, hakuna magezi ku marondera?
Hakuna chini, tukeri kwa ndoga, lakuse tombo murima, na wato tibi, nozo zisi.
Aiwa, tichitarisa gorera 2019, mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka, hongo hako muri kugara murima, asi mungati zvakafamba zvakanaka.
Hakuna, hapana hope mugaro wangu, I'm now 51 years. Ndikaramira muZimbabwe munomu. Gorera 2019 I think the worst year.
Of your 51 murpazo panyika.
Panyika ino ndikirarama.
Shai. Zvino tichitarisa kuti gore ra 2020 ratosvika. Mungati pane zvakachinja here? Pane zvichachinja here? Makatarisa kuti pane zvichachinja here?
Mvura ndoyanga ifanha kutotipa relief manje hakuna kuri kuratidza kuti hakuna mvura kana Mwari akatsamwa denga rakatotsamwa hama yangu. Saka 2020 tututarisira kuti makata kwakatooma. Izvo zvipfungwa dzakatosangana pandakarara pamusoro pemubhedha pano ndikufunga kuti vana vanoenda sei kuchikoro vakamira sei akapera tina kana mabhipi mishonga haipo muzvipatara umu ende hama yangu ka wakauya kuno kuyufubhani. Halo,
ndirikunzwa, enderai mberi mati.
Nyika ino yeZimbabwe ruvengo rurimo munomu ndongwandoraita kuti mwari atsamwe makakatanwa chete hakuna kutaurirana zvakanaka ende vatinenge takatarisira vacho vari kufamba vakatarisa pasi mushure kuti chapinda vanhu vatinavo vachiruvengo saka 2020 hakuna hope as long as zvakamira zvakaita izvika vanhu vachitimuka just imagine kuti iwe unonzwa sei kana mwana wepanesdo asingaende kuchikoro vako vachienda just think of yours only ka gentlemen mazimbabwenzi tine tava neruvengo rwakashata chaizvo tashaya kuti ende ukatarisa munomuka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga masome of them ka atova masatanisi ndovari kuita kuti njeti wait kudai saka 2020 hakuna mayangu hakuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not casing anyone, I'm not casing, but we don't have hope. Everything's done, we're done and doomed. It's all period kakara.
Saka hapana kana chinhu wanichamungati this is something good chakabuda pamuna 2019.
Hakuna munhu atakamira naye wacho vari kumunetsa vamwe vachimu marondera munomu. Chamisa ndo munhu ataita kuti achatitora wakamutesa mwana aye ari kutoti ari kutivangare vakamuridzira kuti munomarondera muno munhu achidyara muti zvo ndikutaura ruvengo rwacho rwatinaro chamisa because it's an opportunity then enemy we have surely can we do that we can't saka we are doomed inini handina kana hope come next year ndinganda ane 52 years but I don't have any hope we are done and finished and our faith has gone for nothing to matter to kuhora kwacho kana takatika pension pandikuenda kuretirement nothing to talk about I'm sorry my brother but anyway regandikuwishire iwe ukauri kuamerica nevamwe vari kuvisena vari kuteerera vane hope kuti ehe ngatiraramai kuti ngaita sei but zvinhu zvakatiomera
aiwa takunza zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda pachirongwa
maite aida maite kutumira mabhatiri tichingoisa mavairesi andakatenga ichitira magesi but hendiwe sori
aiwa tichaona kuti tokwanisa kukurongera here
maita bafa chaivha ndafara ndima ndipa hope chete ha but upenyu hapana
aiwa 2020 zvichanaka baba kwamuri ndoti happy new year handisi
zvakanaka ini ndinowishira vese vateereri vestudio 7 kuti happy new year although I don't know whether there's life there
aiwa tinotenda asizoni kuti umunyu mulaleli ongenayo kumuhlelo umwe wamuteereri another caller ongenayo kuhlelo yena uthini ngodouble connect kodwini caller muteereri welcome nechirongwa chedu cheve chidiki
hello
yebo mulaleli how are you
anyaphila ukhuluma nomkhokheli moyo
mkhokheli unjani buti
anyaphila
usixhuma ungaphi
ukhuluma lana e-South Africa
selifikile yini ku 2020
hayi asikafiki ku 2020 sisalindele nje ukuthi izikhathi zifike
kodwa ukufika uzafika ngithi
Yeah,
hayi ngempela mkhokheli. Nantu double connect kudwini nangu 2019 usehambile u-2020 usefikile. Ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka?
Kulumnyaka njengoba sogciba kanje, hayi akulalutho mina ngathi luhambe kahle. Alukho cause njengoba besibona ke kuloku kulawa abantu, kuqatha kwabantu. Abantu amadokotela acotsha imisebenzi amatoyitoyi yabona ayikho into ehambe kahle lo nyaka so hayi anginaphinde futhi anginahophu kahle ukuthi i-next year sizoba nempumelelo e-right ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwazi ukuthi-ke njengoba yabona kisana sesinamaphathi amaningi amaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi aphinde abe lo mthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyofuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaparty singakhethelekile ukuthi mashonaland mathebuleland kumbe kuphi kuphi yabona, bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebuleland ahlangane emashonaland ahlangane uyabona bese bezohlangana funze ukuthi kudala kwakunjani. Ngicabanga maybe kungasingaba ne-hope from lapho.
Bakhona yini ufisa ukubabingelela ubafisele umnyaka omutsha ole njabulo?
Yebo, abakhona kakhulu. Ngifisela nje izihlobo zami, abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha. Bese ngizothi okunye kade ngiwebusele laphana benginesifiso ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azama ukubonela abantu abethu ukuthi bafunde yabona, because akula life nje ungafundanga. And then futhi nalinto nje ukuthi mabegula bona bese bebaya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka ivalwe okwezothi bekwazi ukulungisa izibhedlela.
So wena uthi kumele bayeke lokho ukuthi umuntu angagula eChina omunye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonokho balungisise izibhedlela
yebo. Silungise izibhedlela zethu. Mina ngizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe. Angazi upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe, angazi ngikuzwa. Kodwa thina amadokotela la siwachothayo kithi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore, siwalandela kuphi kuphi yabona. And then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore, imusa eChina, imusa kuphi kuphi yabona, uyabhadalelwa futhi ihulumende, ubhadala nge-foreign currency. Abantu bayalamba, amadokotela silawa, ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-m nje ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamenteni izibhedlela. Loku la yena lento yokuthi abantwana bamaministri abahlala phetheya kwamanye amazwe yabona, bafunda khona. Uministri obhadalelwa uhulumende, uhulumende laba bantu abaphetheyo abasena ndaba nangapha yabona. Mina ngikhumbula ngisafunda ngama-90s sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusathiwa bhuku esikolweni. Akusikho konke lokhu yabo.
Hayi, siyakuzwa mkhokheli. Isikhathi yiso esesidliwa ngumangoyo kulabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo. Siyabonga ngithi baba.
Siyabonga kakhulu, liqhubekele phambili, lingene kahle nanomnyaka omutsha.
Lawe bra mkhokheli, kuwe ngithi happy new year, ngithi ndada.
Happy New Year, siyabonga.
Bye-bye. Right, Muri Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wat aiwa, inemaundrao, wongu zina zina kumira zwakanaka. I see he put a couple of wishes where he says, dilpane shinu, zinofana ugadziri swamuna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector ku Zimbabwe. Anzi nyaye yekuti vanhu vakarwara voenda kunana China, kunana Singapore, pasinazvo ngatigadzirisei mahospital edu kuitira kuti vakarwara vanongopinda muchipatara chiri muZimbabwe kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now in throughout the whole time in April, we touched on the issue of drug use. Pa inyaya yashunguruza vanhu vechidoko vakawanda, the youth, abantu abasakula ngempela kutwa hai vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent Columbus Mavunga touched on that, and not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youths that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, nyaya ye ma drugs. Pane vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic Church leaders, community activists, and the Minister of Health are launching a campaign to warn youths about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but from other nations, substance use can, it's a combination of factors. It's a multifactorial problem.
Youth are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look Kuman streets, there are some other people who are damaged. 50% of the youths in the streets, they can't even work. Their life are to distract from drugs and so forth.
This Catholic Church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. Then we have the computers. We have also started like what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that when they are free, during their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people have finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga. Columbus Mavunga, eliyona ngichasisile ngempela ukuthi hayi. Uduba lokuthatha isidakamizwa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe ndikabatha zvikare kuti nyaya yakaendiramberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kubulawayo kokontutu sayathunqa ngempela 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, mavuzu party ndaya ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa nevechidiki huwa under the age of 18, vanenge vachienwa hwahwa vachiputa mbanje vachiita zvipabonde nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12, 13. So that's one of the things that we highlighted elizweni okuhluphe abantu abasakhulayo kulumnyaka. Ndirikunzwa ndine mutereri asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona egudwini. Khola khola mutereri, ndinomugamuchira muchirongwa, ngiyakwamukela kuhlelo, ngubani khona ecingweni?
Hello.
Hey, Baba, zuri famba?
Yes, I'm coming back. Makabiyeni.
Ah, Mushe, ndimkoma nkomo era.
Andi makowa.
Eh, va makowa zuri famba?
Apana chiri kufamba, zvino zvakamira kuti ndi.
Ah, I'm sad mapinda mna 2020 here mndara.
Apsati apinda ka akutarisira kufinda but hey, akorera ngara kaoma iyi.
Mm. Tiudzeiwo zvizvino.
Ah. 2019 yanga yakatomera tikutarisira kuti yechi vari kumberi uko vari kuchaira ngoro dzezvenyika dai vaibva kusunungura kuitira kuti gore rechikutanga manherano ritangike zvakanaka.
Makatarisira kuti 2020 zvichachinja here mukoma mako?
Kupinda.
Makatarisira kuti zvichachinja here muna 2020?
Ya, tarisiro tinayo asi manje tiri kuona zvichinetsa nekuti vakaramba vachingodhonderana zvavari kuita izvi zvinotiomera. Saka tikushuvira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda but tiri kubuda hakani.
Ndiudzeiwo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kai chandife ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kutooma kweupenyu kuti zvinhu zvanga zvichingo woma kuti muma hospital hamusi kuendeka mabasa macho vanhu vari kushanda bari mari zvacho dziri kubudamo hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati saka zvinhu zvino inototirwadza izvo kuti paupenyu chebo hatisi kuronga remangwana rakatinakira
mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuuya
ya chivimbo chiripo kana sezvandisaiwa kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana woona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka
aiwa takunzwa zvakanaka vamakohwa varipo here mune hama kana kuti shamwari dzamunoda kumhoresa here muchivashuvira gore idzva rakanaka
aiwa hama ndinadzo ndina mukoma wangu ari South Africa nevaninina ana makohwa nana zembe vese vari ikoko ana chirango tinovasimbisa kuti vaive nenguva yakanaka kwamuri ikoko nedzimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi
aiwa takunzwa zvakanaka vamakohwa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy new year mudari
tinotenda mazvita enyu nekutibata
saka tosangana muna 2020 Right, Muri Zimbabwe, mabva kunzwa kuna Aaron Makoa, that was Aaron Makoa, Zimbabwe, of course, based as Lizweni, Zimbabwe, na uti, this year, use kateleng mpela, uti 2019, onushaye panzi, 2020, buya smokti, singatini, vamakoa wanyatsu tsanangura, he explained that, ngombono wake, in his opinion, izinto azihamba kuhle kulumnyaka. Asiqhubekele phambili ngodaba lwekhona egudwini let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019. Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here at Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped or a president of Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September, and if you remember correctly, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona abodokotela besithi, hayi man, lingasithathe kancane, musathi derere, dzosai Peter Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paranyato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budililo Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... services from 0800 hours 16th of September 2019 has met the practitioners from both public and private services.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents. Takazo wano, Dr. Peter Magombe waka wanikwa, and his first interview yaka itwa Panapapa Studio 7, where he was explaining, iwo wanga wari boavo, but he needed to be checked to make sure kuti, jese zwagamira zwaganaka. Since then, we haven't spoken to Dr. Peter Magombe, but we're looking tichifunga kuti hopefully muna 2020 tichangeti nawo. Tsakazo muhle Zimbabwe muhle sesifikile maphetweleni tshasuka kumagume echirongwa chedu chanasi 31 December 2019. Anokoneka ine mfaro, thank you so much everybody who joined us. Anokoneka ine mfaro, ndini wenyu Mike Hobe, kwa muri muri Zimbabwe, gini mtshakazo muhle Zimbabwe muhle, ngiti happy happy new year. Bye bye.